Kunyangwe mapurazi emakambani aya aifanira kuchengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe neGermany neSwitzerland kana kuti bilateral investment promotion and protection agreements hurumende yakatora nechisimba izvo zvakapa kuti aikwidze kumatare ekunze ichibva yanzi muna 2015 iri pene kudzorera mapurazi kuna vaBernard von Pezold nemhuri yavo. Asi kubva munguva iyi Zimbabwe iri kuramba yakatsika madziro. Dare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes rakati Zimbabwe yakaita rusarura ganda pakutora mapurazi airima miti nefodya aya. Zimbabwe yakapikisa mutongo uyu muna 2018 asi hazvina kutambirwa nedare. Gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachiri kunzvera mutongo weLondon High Court uye vanokwanisa kupikisa.
Kwanisi kupinda mazviri nekuti mutongo wakabuda tine nguva yekufunga nezvawo tozotora matanho atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti hazvina kuipa kuti hurumende ipikise mutongo uyu asi chinhu chakanaka kuti iremekedze mitongo yematare emuno neekunze.
Tadza kubhadhara kuhwane chirango chematare zvinenge zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji vane mari dzavo vanoda kuita mainvestments avo nedzimwe nyikawo hazikwanisi kunge dzichizofarira kuita bhizinisi nenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe inenge isingachengetedzi zvibvumirano.
Gweta uye vakasanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvibvumirano nedzimwe nyika zvinofanira kuremekedzwa.
Tinoitevera chokwadi zvinenge tichiitevera nekuti kazhinji kacho panenge paine zvinenge zvakatisunga kuti titevere mitemo iyoyo. Maige papapa pane anonzi mabhipa aya mabilateral agreements anenge aripo anenge akatopuwa kodzero yekuti vanhu vaende kumatare iwavo anova iwo aakukweshenwa nehurumende.
Vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvinoderedza kuvimbika kwayo izvo zvinoita kuti isapiwe mukana wekukwereta kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira.
Vanotarisa kuti iyo Zimbabwe inokodzera here kuisa mari vanenge vachidzikisirawo Zimbabwe pavanhu vanovimbika pakukweretesa mari.
Nyika dzakaita seAmerica neBritain dzinogara dzichiti kuhidzana neZimbabwe kunonetsa nekuda kwekusaremekedza kwainoita zvibvumirano nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti zvinonetsa kumanikidza Zimbabwe kuripa painenge yatyora zvibvumirano nedzimwe nyika asi nyika dzakawanda dzinoripa hadzo kuti dzisazobatwa sedzakageza negoka munyama. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti hapana chikonzero chinoita kuti hurumende isabhadhare makambani eBorder Timbers neHangani Investments sekutongwa kwakaitwa nedare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes sezvo iyo yakatobvuma kubhadhara vanhu vakabvutirwa ivhu ravo nehurumende pasi pechisungo cheGlobal Compensation Deed.
Kusachengetedzwa kwekodzero dzavanhu pasi rino ndiko kuri kuita kuti hurumende yeZimbabwe yeZANU PF ipfugame nokuti iko zvinezvi zvinhu zvakashata kuti isabhadhara zvikwereti zvayo.
Zimbabwe yakanyorerana chibvumirano nevarimi vakatorerwa minda chinonzi Global Compensation Deed ichiti ichabhadhara mari inosvika mabhiriyoni matatu nechidimbu kana kuti 3.5 billion. Hazvina kujeka kuti mapurazi emhuri yava von Pezold anoripwa pasi pechibvumirano ichi here. Amai Mabhiza vatitaure negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi kutadza kubhadhara mari yakatarwa nedare reICSID ndiko kwakapa kuti mhuri yava von Pezold iende kudare reLondon High Court kuti iripwe kunyange Zimbabwe yaipikisa ichiti dare iri harina simba rekunzwa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.